Mumwe mutyairi werori inotakura zvinhu kubva kuSouth Africa ichiendesa kuCongo vaTryson Mapeka vanoti vanowanzopedza mazuva maviri vasati vadarika pamuganhu sezvo vashandi vezimura vachimboti mishina yavo inenge isinganyatsoshande zvakanaka nekushaya masaisai eindaneti.
Saka kutochembera tiri panapo zviri kungonzi netiweki iri dhawni asi chiripo ndechiri kuti hapana vatoenda. One stop border post hazvisi kushanda sezvo donzvo ranga riri rekuti tamire mumutsetse kwenguva yakarebesa. Iye zvino ndine mazuva maviri ndiri.
Vamapeka vanoti kambani vanoshandira yavasina kuda kudoma nezita sezvo vasingabvumirwe kutaura vakaimirira iri kutoronga kuti vaende kuCongo nebhodha rekazungula riri pamuganhu wenyika dzinoti Zimbabwe, Botswana, Namibia neZambia.
Izvi zviri kunetsa zvekuti next time tinenge taakuenda nekukazungula.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mutyairi wegonyeti chiri chizvarwa chekuZambia vaAdam Adam, avo vanoti vari kutora nguva yakareba vari pachirundu.
Then even here at Chirundu, sometimes the network, as we are in the queue, they are saying there's no network. You spend days in the queue waiting whilst you are here. So if they can speed up the issue of networks, then things can be better for us drivers.
Kunyange pano pachirundu vari kuti hapana network, tava kutopedza mazuva tiri mumutsetse. Dai nyaya yenetwork yagadziriswa kuti zvinhu zvitinakire isu vatyairi.
Kuti chirongwa cheone stop border post ichi chishande, panoda michina yechizvino zvino sezvo vashandi kunyika mbiri vachishanda pamwe chete kuti vasarambe vachidzokorora zvinhu zvimwe chete zvinozononotsa basa. Izvi zvinobatsirawo kudzikisa dambudziko rehori. VaAdam vanotiwo kupinda nemuZimbabwe vakatakura zvinhu nemotokari zvinodhura sezvo vachifanirwa kubhadhara madhora mazana maviri ekuAmerica kana kuti US$200 vozobhadhara mimwe mitero yemumigwagwa kusanganisira kubhadhara mari dzekushandisa mugwagwa kana kuti matogets.
Fees which have been introduced is like to some transporters. They were not happy because they are overcharged. For instance, just the parking, it's $200. That is 3 hours. After 3 hours, you enter into the penalties. Now, you find that those delays, they are not caused by the transporters. The border facilities.
Vachairi havasi kufara nemari iri kudiwa yekungomirira kudhindwa kwemapepa, asi vanokanganwa kuti haisi mhosva yevatyairi inoita kuti vanonoke.
Hatinawo kunzwa divi rehurumende sezvo gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaFelix Mona vati titaure nevezimura. Hatina kunzwa divi rezimura sezvo mutauriri webazi iri vamusasiyashe kufa kunesu vanga vasingadavire nharembozha yavo kunyange vanga vambovimbisa kutaura nestudio 7 nezvenyaya iyi. Pakaparurwa urongwa hutsva hweone stop border post, chinangwa chaive chekuti zvitore zuva rimwe chete kudhinda mapepa, kwete mazuva matatu sezvaiitika panguva iyi. Komesa yakabatsira mukuparurwa kwechirongwa ichi sezvo painge paine chinangwa chekusimudzira kutengeserana pakati penyika dzemuAfrica. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.